Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 Chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota.
Chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuita review yokubvunzawo varairidzi nevaku vanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuva ndudza education.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti kuvandudza kwezvidzidzo muzvikoro kunofanirwa kuita nenyanzvi mune zvedzidzo kwete vezvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 Chikunguru gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vanoti kuchema-chema kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunogona kugadziriswa kana vanhu vakavhota nesimba, vachiti kurudziro yakapiwa zvizvarwa zveZimbabwe nemutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema inofanirwa kutevedzerwa zvakasimba. Vashumba vanoti paramende inofanirwa kubvisa mutemo unorambidza vanhu kunyoresa kuvhota kana vagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura gumi nemisere. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJulius Mutenda asi tabata vashumba.
SeZimbabwe Exiles Forum chatingataura chikuru ndichocho chokuti tinowirirana mashoko kuti vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero, nokuti nyangwe ukabuda munyika mako hazvirevi kuti mwoyo wako hausisimo, rukuvhute gunongoramba gurimo. Chinongogwadza ndichocho chokuti unoona vekuMalawi, vekuMozambiki vachikwanisa kuisa mavhoti avo nguva yesarudzo panenge pachiitwa sarudzo munyika dzavo. Saka zvirevi kuti nyangwe ndikaenda kuUnited Kingdom kana kuUnited States, mwoyo wangu hausisiri muZimbabwe. Ende hazvirevi zvekuti kana ndakabuda muZimbabwe, mwoyo wangu unenge uchiti ndiri kupikisana nevaripo kana kuti ndiri kuwirirana nevari kuopposition. Zvese izvozvo dzinongova nhau dzevanhu vasinganya sodzamisa pfungwa.
Chikuru chamunoda kuti vanhu vanzwisise ndechipi, Advocate Shumba?
Chikuru ndechekungoti ngatiregei kuti kana tava kutsvaka vakabuda munyika tongoti chibatsirai kune harabwa iya kana mbuya vaya vari kwakisiya toti. Ngatichibatsirai paikonomi, hatironti madiaspora remittances. Ngatizivei kuti munhu kana ari kuzhe unogona kuendawo achinodzidza, kana ari kuzhe unogona kuenda achinotsvakawo kushava. Asi hazvirevi kuti mwoyo wake unenge wakarerekera kubato rakati. Saka tinogwadziwa zvikuru neparamendi yedu nokuti haisi kuchinja Electoral Act.
Advocate Shumba, chamunoda kuti chichinjwe paElectoral Act
Electoral Act yokuti iri kutaurawo kwazvino kuti kana usina kugara mwaka 18 zakatevedzana haufariri kuregistwa pakuvhota. Chechitatu ndicho chocho kuti takagwadziwa zvikuru neconstitutional court yedu kana kuti dare redu riri pamusorosoro parakaramba kuti diaspora ivhote rikati parliament ndiyo yoga inogona kuchinja mutemo uyo. Saka hazvibatsiri kuti vanhu vashave vachikwasha vari kuzhe kwenyika, asi vachirambidziwa zvekuti vaitewo sarudzo yokungoti inini hangu ndinowirirana nebato rakati. Ende kuva kuzhe kwenyika hakurevi kuti uri kupikisana nezviripo kana kuti uri kuwirirana nezvisati zvavapo.
Munofunga kuti vamalema pane zvavari kuitira here? Pane divi ravari kutsigira here sokuona kwenyu?
Ivo vamalema kana vachidotaura kuti vanhu veZimbabwe indai munovhota, handifungidziri kuti vari kuti munovhotera ningi, izvozvo hazvina kumbowikwa. Saka zvazvinenge zvichingoreva ndozvokuti vanodadavo nedhemokirasi yavo yemusouth Africa, yekuti nyango vari kunana United Kingdom vanokwanisa kuvhota panenge pachivhotewawo South Africa. Saka chavari kungoreva ndechokuti demokirasi kukura kwayo nekudadisa kwayo kureva kuti hauna waunohla, unongoti vanhu vangu vari kwakati vanokwanisawo kuita sarudzo, vachindi yatingati endorsement muchirungu, vachinditi tinokuda kana kuti hatikudi. Hapana unoyi kana ari kuzhe kwenyika haadi nhingi. Zvimwe zvese izvo zvinohotera, ende nyika yedu inokuvadziwa nokungoramba takatarira kuti uyo uri koko, uyo uri koko. Zvatinongoona
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro rakamanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanongorora zvesarudzo, vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave zvinozosvibisa zita renyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanoongorora sarudzo, vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court, Justice Tawanda Chitapi, vakapa mutongo wekuti magistrate wekubindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeCCC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrockdale Fugari Open Space kubindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi-chimbi. Magistrate Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neCCC ichiti inzwikwe nechimbi-chimbi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reCCC kuMagistrate Chitapi. Vakapa mutongo wekuti amai Musika vaifanira kunzwa nyaya iyi nhasi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reCCC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reCCC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi, vachiti mabasa eZANU PF
ZANU iri kutamuchichu, ZANU iri kushava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu kubva kuchikombedzi, vakaramba kutiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita mutodi wakaridzekuti vanhu vakataresisti vanhu veZANU. So zviri kuitika izvi ungori mucherechedzo wekuti ZANU PF iri kushakamisa, asi regai pano nditi inini nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vakadzirisa marali, ZANU ikamisa tripuchitaisata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo, marali iwo anotidzivisawo sandi wanovhota. Vana veZimbabwe musi wa23 wasvika vanongonovhotera vachamisa.
Asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi, vati ZANU PF haiudze mapurisa zvekuita.
Ndozvauti bato rinenge richida kuita musangano, ndichiona kuti ngareabvai kumapurisa So mapurisa ndo anotarisa vachiona mamiriro akaita zvinhu zvacho nzvimbo yacho kana mamiriro akaita kunze vopa kumarizin dzavo ekuti musangano unofanira kutoenderere mberi kana kuti kwete. Asi handinawo information yenderano nekubvinza kuti chii chakanyatsoitika.
Ko zvekuti bato renyu rinoshanda nemapurisa nematare kuvhiringidza vanopikisa izvi?
Ndifunga mizira yangu ndeyekuti vetherapy inongoribobasa seinstitution yakazvimisira. Handina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoita mapurisa zvipita vanofanira kunge vachiita basa ravo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti TCCC yairamba ichichinja chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipe nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.
Nyaya yatapiwa na Blessing Zulu West Studio 7 ari Washington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuvandudzwa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwashira Zhou, vanoti pane zvizhinji zvinoda kuvandudzwa pavarairidzi, pavadzidzi uye muzvikoro, asi vachiti hurumende haisi kuda kushanda nenyanzvi mune zvedzidzo mukupindudza zvinhu, asi ichida kuti vezvematongerwo enyika vari muhurumende vagadzirise zvinhu izvi. Dr. Zhou vanoti ukama hwehurumende nevarairidzi uye nevadzidzi zvinhu zvinokosha kana nyika ichida kuvandudza zvedzidzo. Vachiti vakanzwa mashoko ekupindudza zvedzidzo akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaona kuti hurumende pachayo haingakwanisi kupindudza zvinhu iri yega.
Mashoko atevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga kuti government iri kuda kuvandudza curriculum yemuZimbabwe ichifocusa on science ne technology ne updated curriculum ana matea. Chandinoda kutaura ndechekuti ndozvakataurwa nehurumende kubva 2015 asi kusvika pari nhasi hapana chatichavandudzwa. Tinoda kutaura iko kuti maprimary schools emuZimbabwe 75% yamaprimary school haana zvave electricity power kana kuti solar system, 65% yamasecondary school haana zvezvekare. Saka kuvandudza education neupdated curriculum kunonetsa kana tisina zvatingati ndozvi primary concern yokuti education inge ichivandudzwa muzvikoro. Hakwapatorina majority yezvikoro haitorina zvakadai.
Ndezvipi zvamunoona sezvinonyanya kukosha muzvikoro panguva ino?
Pane zvinhu zviviri zviri important muzvikoro. Chokutanga varairidzi vanovaivo ndo vanopakurira vana ruzivo gwavanago. Chechipiri ndo vana vacho. Varairidzi pati kutaura kudai mari yavo inoshungurudza. Vari kunhonga sose nomuromo. So hapana chingavandudzika kana varairidzi vasingapihwi mari yakakwana muZimbabwe. Vana vacho vari kutadza kubhadhara maschool fees ayo akatokwira kakapetwa ka 5 times muZimbabwe. Saka zvekuvandudza education kana tisingakwanisi kuti vana vakawanda vaende kuzvikoro vange vane mari dzekubhadhara maschool fees, tisingakwanisi kuti varairidzi vanodzidzisa muzvikoro vange vachinzwa chidokwa dokwa chokudzidzisa kuti zvinhu zviite muchechetero mvura yegui, tinenge tichivaraidza nguva kuti yanzou nyeriva.
Ko Dr. Joe, inga urumende iliku mbisa wani kuti icha gadirisa zose izi nezvinonetsa vashandi.
Dambudziko guru rinonetsa nderekuti zvakawanda zvinoita sekuti zvakanaka zvinotaurwa kana takuenda kumaelection. Tikataura tarisa zvinotaurwa navachiwenga ndezvekuti takuenda muna maelection mwedzi unouya. Saka vanenge vachida kutaura zvakanaka nokuti vanoda kuti hurumende yavo ionekwe sekuti inoita zvakanaka. Asi chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuita review yokubvunzawo varairidzi nevanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education. Asi zvese izvi kwaiva kupedza nguva kuteya nzouneriwa nokuti hapana chakatorwa. Varairidzi vakataura kuti makala anoitwa muzvikoro azvimbira vana vechikoro, azvimbira varairidzi, ari kuomerawo vabereki. Zvikoro zvekare hazvina mari zvokuti vana vange vachiita makala. Vakati makala aya ngaanga achinoreduswa kuita kune rimwe chete pasubject. Asi zvese izvi tinoona sekuti zvakangokandiwa mudondo, hapana anozviteereri. Tikataura zvekare kuti makala ngaave ari relevant anotarisa kuvandudzwa kwemaskills. Maskills haaliki. Dambudziko ratinaro ndokuti mazamanishi anolika gore negore, zvopa kuti mazamanishi asaye simba. Asi tikatrena vanava chidokwa dokwa unyanzvi hutese, hapana mwana anokwanisa kuti alike maskills ya, because maskills aya anogara mumwana uyu achimashandisa mukurama kwake, anonzi malife saving skills. Saka hongu vakuru venyika vangataura zvavo kuti panoda kuvandudzwa curriculum review kuti ive competitive globally, asi chatiri kutarisa kubva 2015 kusvika pari zvino hapana zviripo.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa tivi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuti hurumende iri kushanda kuti ivandudze zvedzidzo munyika. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa reCCC rinoti ratanga kutsvaga rutsigiro richipinda mumawadhi rimwe nerimwe kuti vataure nevavhoti. Izvi zvinoteverawo kurambidzwa nehurumende kuti bato iri riite misangano nevatsigiri varo. MuNewsday makare, mumwe murume Benjamin Mupombwe wekuAirways ane makore 33 akamiswa mberi kwedare reHarare Magistrate Court achipomerwa mhosva yekutema nematombo motikari dzinofamba nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mumugwagwa weJulius Nyerere Way muHarare. Mupombwe akanzi avharirwe kusvika chichemo chake chokupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso chanzwikwa nedare. Masangano akazvimirira nemapato anopikisa ari kupomera bato reZANU-PF mhosva yokushandisa zvinhu zvenyika ichitakura vatsigiri vayo kuvaendesa kumisangano yavo kwese kwese munyika. Zvinonzi bato iri rakatora zvichisimba mabhazi mazana manomwe 700 nemarori mazana mashanu negumi kana 510 kuendesa vanhu kumusangano weZANU-PF kumagunje uko vamunangagwa vakataura nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadini. Ndinoti kuvagari veHarare West kuna vamakamu navabiti, vagari veHarare zivaiwa munoda nekuti pane umwe munhu wakaisiwa pachigaro apo nefazi. Hama vadikani, ini ndiri kurwadziwa. Chiri kunyanya kundirwadza pachibato chefazi ichi chifazi cha wakafuma ichi. Inini ndiri mwana wache mwilu ini. Kutaura kwa ndirikita. Amai wangu ever since Zimbabwe ya kanzi ya wani kushutonga kuziri. Abanakana even single cent ravakajika. Up to now, abanakana maria vati wawana. Kubatoreza anupie furunuti isusu takarugira nika. Saka, zosu zavari kuitezi. Ngabaite zavu. Asindi novona so kuti ballot box ndori japeza zesi. Munu nga hati zive kuti apinda mballot box unaita zipi. Nokuti kutaura, tinga taura zedu. But ballot box ndori shangu zutaura, ballot ndori shangu zutaura zesi. Wow. Up to now, saka please, sanupie fisada kutambane wani.
Hamadzangu, tinonzo kurwadziwa. Na umuna achada ya cha sapote zanu pie. Kutaura choku adu wakangufana ya nemuka. Inotewa ne gomba. Peso uswa pa msoro. Yo wira, ika wira omu moya anyama. Munondi uzaere kuti zirikitika nezani. Wanweza wazone zokurambizo kunaitwe msangano. Yeti nipo usine wangu wakada ya. Zino rewa ere kuti atiki mnemberu kwa trikine. Tishazo poru basiro nezano fiye. Warume katichanga muki. Kana wane hama zao tishaka sarira pa kufunga. Zino uwele ukufunga. Eza ya kuwa basira. Zanu ya ura ya mapato ese. Eza matonge kwenye. So kuchalenza kwa yaka yaka kuti atizo vitaka papa chikaro. Zeshuwa ere kuti ukurambira kwa. Aficha bachete kurini.
Studio 7, makati iko, isutu nani, kurise iko ko, kurise kumatiwi ose nyika. Isutu ngoti, chamisa ngapi ndizu wake atonge nyika. Munanga kwa kona utonga nyika. Iye uno tukitaza kutipa ma US, ashitipa ma RTGS. Ashikupaniza kutenga ndege. Ndege ndo zano kuna kutenga na ma US. Nukutuza ashwela nendege, vashitenga zukopo kubosu kutipa kondesi. Kutiwa ruse futi, ndi mbacha ruse zwagada. Apana, sio wajida kuriga, hiko sino zwagada. Munuwezi, nga avote, nga indi, avote mkumana. Ndonzi murisi, ndonzi murisi, ndipa masingwa.
Zanyarra nguwa ya reba, NPF, ndi mima purisa. Chamisa rura kuti mimi muone kuona kuhora kwa kanaka, mureme tseke pa, nema base nyamune iti. Kwete kutabasare, kutuwa kufari, zio msangana. Chamisa, arubatia yoni ima. Saka haiti nyaye kuti unomuwenga kutasere nso msangano. Zani pia tumaperewa.
Mamuka sei pano pa studio 7. Tinoda kuti mundibvunzire wezanu pifo, wakuru wezanu pifo, kuti wakataura iyo kuti. Tinoda kupana mujibana na chenvido mari wakawavurisa makaundi washipeza mari kufomba mumaibva kumasvingo achienda kwamutoko mumwe achibva kwamurehwa akaenda kumasvingo kubva kwamurehwa akaenda kuchipingo achipedza mari vakati tinoda kuvapa mari dzokuvatenda kuti vakahwa muhondo asina nhasi hapana chabuda makore mangani muchiningedzo.
Yee, makadini watano nukarwande ku Amerika uko Studio 7. Ndini mazibaba Patrick ndiri kuno ku South Africa kuMpumalanga. Ndichiraramira ndiri kuraino richi. Ndiri kurarama ndigere mukati menyika inoyi. Ndikuya sekuzotsvagawo chiraramo nekuoma kwakaita upenyu munyika yedu yeZimbabwe. Zvichikonzerwa nebato reZANU PF risingade kubva iri. Chikonzerwa nemadhara vana munanga kwanana chiwengwa nana maho Tembo Mahati. Vese tinokumbira chidai vakona kuvhisiwa kana bato reZANU PF raparara zvito hurumende iswa sekuZambia uko chikuchema vana veZimbabwe nembimbindo kauri munyika yeZimbabwe. Madiamond ari kubuda achienda kuDubai uko zvakare vana Energy Mtodi vachiburisa futi vachishukurudza vari kuita marali apo vamunangagwa pavanofamba vachiita misangano yavo. Hapana nowapiringisha toti mapurisa itai basa sebasa kwete kutsvaira rimwe bato. Ndatenda zvangu.
Hai, Studio 7, makadi henyu. Ini ndinogara maone usope ndiri kuno kuwange. Vanhu vane usope taita challenge muno muZimbabwe yekuti hatisi kuonekwa savanhu, kutarisirwa pasi mabasa whatever, tichingotarisirwa pasi. So far ini ndichitaura hangu ndazvimirira. Ndakambozama kuenda kumbotsvaka mabasa kuno kwanze kunoitwa nezvemining. Ikasvika vanenge vachiti hai basa bhuya kuti basa tinenge riripo, hangu vachitiwana nawo bhizinesi yemu akwanise kushanda. So ati kuziwa wati rumende ya Zimbabwe kutuona wasi ruti gadza rauchi so na nirambi nisi mtirambi za washanda mabasa. So ati kuziwa wati rumende ya Zimbabwe ruti gadza rauchi ruti tuona wasi ipababa.
Maswera sei, vashamarari vatereri, ndokupa zai mese. Ah, mashoka ndi naonde vanhu variku, vanhu vese vanonzi vari kuchiredzi, ndo kumusha kwangu zve. Mashoko ose ndi naonde vanhu kuchiredzi. Kuchiredzi, patakaisa, pakapinda president vamunangagwa pachigaro 2018, vakatiti vision 2030. Right, pa 2030 ndo panenge panaka zvino. Zvino tobva tozoverenga makore kubva pa 2018 kusvika pana 2023. Zvazvinoreva zvitunga chingoti chimwe yava pahafu, pasara hafu ya makore. Pane chiisa takaona chatakaitirwa kuchiredzi kusiyako kupuwa mbeu, nukuporomiswa, nukudwa nezo hondo, nukudwa nezo minda. Minda orebe takato tupuwa kare, atina ba chadu kudwa nezo ayo minda ii. Hondo takato wina kare, chadu kudwa nezo ayo. Sirikuda kutari sakuti chii sirikuitika. Munika edu mnjibo zedu matiri. Tire jiseko ere, kana kuti takapata ere, kana kuti tirimpu zizewano kana muka. Kana kuti saka vanhu muchiredzi 2030 iri kuuya iyi redzi yose musafunga kuti pano zvichazochinja nokuti kezvinoita apa half pasina kana bridge just bridge haro rakagadzirwa kuchiredzi yatsenzi.
Izvo zvanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number chinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoyambira kuti kurwisana muSudan kwava padyo nekuve hondo huru yekurwisana pakati pevanhu veSudan kana kuti civil war. Izvo United Nations inoti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika dzose dziri munharaunda iyi. Vanhu vanoita zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vanonzi vafa muSudan kubva zvatanga kurwisana uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen nezuro svondo vakapeta kushanya kwavo kuChina. Rwendo rwaamai Yellen rwanga rwakanangana nekudzikisa kushawirirana pakati peChina neAmerica. Zvimwe zvezvakakurukurwa zvinosanganisa nyaya dzezveupfumi. Mabaruni eChina akaonekwa muchadenga menyika yeAmerica nedzimwe nyika. Imwe nyaya yakagurukurwa ndeyengarava yehondo yekuChina yakaonekwa mugungwa padyo neTaiwan. Amai Yellen vanonzi vakaitawo hurukuro pamusoro pezvekutengeserana mamiriro ekunze uye zveusori. Mushure mehurukuro idzi, amai Yellen vakati pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa pakati penyika mbiri idzi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kuvandudzwa kwezvedzidzo muchikoro kunofanirwa kuitwa nenyanzvi mune zvedzidzo kwete zvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Taronoka Wande, ndichikusiyai muri mumamboko maChris Gande nenhau dzeCinderella.